Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 20, 2020. Makatevera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tiri kutirwadza sevabereki tobhadhara mari iyoyo bati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma380 kubva kuma$36.
Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuvulawayo vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvino muzvikoro.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa ekuti tienderere mberi ne Nations Agenda 2020 rikufanira kusesveturwa kana kuturwa kunyika naPresident Chamisa mangwana.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vopiwa mvumo nemapurisa yekutura mashoko avo ezvemamiriro ezvinhu munyika kumbare mangwana.
Korera 2020 ratanga zvakanaka munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge ingewo zvakakwana zvaya zvinoita kuti ioneke pane pasirino rese.
Vakapanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanogamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana vepachikoro cheNjuve High School muguta reVulawayo varatidzira vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemari yechikoro, vachitiwo havasi kudzidza nokuti vadzidzisi havasi kuita basa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vaona zvichiitika vati vana ava vafamba kubva pachikoro kusvika mumugwagwa weLuveve Road vachibva vazodzorerwa kuchikoro nemapurisa. Tashika Studio 7 pachikoro apa vadzidzi vose vanga vakaunganidzwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvikonzero zvekuratidzira. Vana vanosvika zana avo vabvuma kuti vange vapinda mukuratidzira uku vazopinzwa mune imwe imba yekudzidzira umovanzi vanyore zvichemo zvavo vakazonzi vanyorewo mazita avo pasi. Mumwe mukuru wezvedzidzo kana kuti District Schools Inspector muVulawayo amai Zanele Muyambo vaudza vana ava kuti havafanirwe kutyira kuti vachazoshungurudzwa. Vati zvichemo zvavo zvinokwanisa kugadziriswa nekukasika zvichagadziriswa.
If there are issues, let us not start by going to the street.
Kana paine zvichemo zvamunenge munazvo ngatisegei kutanga taita zvokupinda mumugwagwa nekuti zvinoshatisa chimiro chechikoro chenyu. Kutaura kwandiri kuita kudai ndinoziva kuti inzwi renyu ranzwika sezvamanga muchida, asi zvakadaro chimiro chenyu chakanganisika. Tine nzira dzedu dzokuti vanhu vataure nadzo, ngatidzishandisei kuti titaure zvinenge zvichitinetsa.
Pane mashoko ekuti mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi ndiye akurudzira kuti vana ava varatidzire, asi pataedza kunzwisisa nezvenyaya iyi zvizere mukuru wechikoro uyo angozvitanonzi Musimanga ati haabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Mumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita kana kuburisa pamhepo senzira yekumuchengetedza audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira pachavo vega senzira yekusafara kwavo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro, uyewo kuti vadzidzisi havasi kuita basa ravo nemazvo nekuda kwekuti havazi kuwana mari yemihoro yakakwana. Mumwe mubereki ati anonzi amai Mudhimba atsutsumawo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro pachikoro apa kubva pamadhora makumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi mana.
Isu tiri kutirwadza sevabereki tobhadhara mari iyoyo bati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma$380 kubva kuma$36 tichienda kuma$380. Aisu tiri kukumbira kuti gavhumenti igadzirise nekuti vanhu havasi kuhora.
Amai mjimba watu urumende inofamu waku gaziri sashukimo zwa dzidzisi kuitila kuchizunu shwambe shakanaka mwenye dzidzo mnyika. Zichaka daro wa Obet Masaraure, mtungamiri wea mao gametred Rural Teachers Union of Zimbabwe atuz wano tizuna zuna kumira shakanaka mzukoro kwenyanya shukuma misha uko wano tia dzidzisi wakawanda wana kuzukira kumabasa.
Zvitarisa pakutanga kwaitwa zvikoro kusvika nhasi zvikoro zvizhinji zvekumaruwa zvatakataura nazvo hapana dzidzo yanga ichipiwa kuvana pakurirwa kuvana nekuti varairidzi vanga vasipo kana kuti pavanga varipo vanga vachiri kungogarawo zvavo vasina zvavari kuita kuri kungotya kuti vakarega kuuya vangasvike pakushungurudzwa tatarikawo mumadhorobha varairidzi vazhinji vari kungosvikawo vachingozvigarira nenyaya yekutya kushunguruku yekutya kudzipa mabasa nehurumende vanenge vangoripo vakagara zvavo isini zvikaramba zvakaenderera mberi sezvimamirira zvakaita zvichakonzera kuti vana vedu varika kugarira bvunzo vawedzere kufoira zvakanyanya kudarika mafoiriro aitwa gore rapfuura tichikurudzira hurumende kuti dai yapindira nekukasika yapa madzidzisi mari inotenga.
Hurumende yakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari yemuhoro nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana asi sangano reatus nemamwe anoti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akati mari ishoma zvikuru sezvo zvinhu zviri kudhura zvakanyanya munyika. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatiwo hurumende ine chido chekuda kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo vamwe vacho vave kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Mapurisa azobvuma kupa mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa mvumo yekuti vataure kunyika urongwa hwavanoti hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kustodat wall kumbare mangwana. Bato reMDC runoti urongwa uhwu hunonzi MDC's Agenda 2020. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa azodududza mushure mekunge vachamisa vanyora padandemdande ravo retwitter vachiti vainge vaneta nekurambidzwa kuita misangano nemapurisa nekudaro vainge voenderera mberi pasina kusuma mapurisa aya. Vachamisa vaida kuparura urongwa hwavo uhwu nemusi wechipiri svondo rapera asi mapurisa akati ainge asingakwanisi kuvapa mvumo achiti ainge ari kumboona kuti vana vechikoro vadzokera kuzvikoro zvavo pasina njodzi. Asi veMDC vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro sezvo mapurisa asinei nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro. Vachitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka vati vaona tsamba kubva kumapurisa ichivazivisa kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tienderere mberi ne Nations Agenda 2020 rufanana kuseseturwa kana kuti kuturwa kunyika na President Chamisa mangwana. Mapurisa atipa tsamba nhasi.
Mashoko ayatsinirwawo nemurongi wemabasa mubato iri vaAmos Chibaya.
Tinokokai mese tizosangana paStodart Open Space munzvimbo yembare nenguva dzemangwanani na 9 AM.
Vatamborinyoka vawedzerawo vakati nekuoma kwakaita zvinhu munyika vachamisa vachange vachitsanangurira veruzhinji kuti bato ravo riri kuti chine kutambura kuri kuita veruzhinji.
Vanhu varoda kuziva nemaomero azvakaita. Vanhu vazhinji vari kunonga sose nemuromo havana kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara dzevana vechikoro havana chokudya mumba zvibhadhara zvaparara. Vanhu vari kudaudzwa kuti MDC iri kuti chiine nyaya yepamira nyika. Saka paagenda 2020 vachamisa vanenge vachisesetura kunyika nyaya yekuti MDC iri kutora struggle yevanhu ichiendesa kupi kana kuti MDC taakuti taakuenda kupi nemamirira zvakaita munyika.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mwoyo wati dhi vati zvakakoshera kuti vachamise vaite hurukuro nevanhu.
Zvakanaka izvozvo kuti vachamisa vataure kuti vari kuda kuitirei vanhu. Vanhu vemuZimbabwe vatambudzika, vanhu vemuZimbabwe vanetseka zvinonzwisa tsitsi. Tarisiro yavo ngekutoti iyo vachamisa zvichida ndovachatisunungura mugena ratiri.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapekezela gumbo vati MDC sebato rinopikisa rinofanira kuratidza nyika kuti zvii zvingaitwe zvakasiyana nezviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF.
Presidente Agenda 2020 inoita MTC mangwana. Zvinoratidza kuti MTC iri kuda kuratidza kuti inogona kugadzira matambudziko akatarisa nevana veZimbabwe. Nekuti zvanopiwa vikatadza vanhu vanenge vakuziva kuti MTC yanga akaproposa izvi neizvi neizvi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vati kana MDC yabvumidzwa kuita musangano wavo nemapurisa hapana angazvirambidza.
Hakuna munhu anorambidzwa kuita zviri pamutemo. Kana musangano wavo vazivisa mapurisa vakapuwa green light yokuti vasangane pastudent hall vachitaurira kunyaya dzavo, hapana anozvirambidza. Ndinotenda kuti aisi demonstration yavari kuda kuita. Vari kuda kusanganawo zvavo vachitaurawo zvavo vachinyeperana nemasupporters avo.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudairana rembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe yendege dzakatengwa nehurumende kubva kuMalaysia yasvika munyika nhasi masikati, uye inonzi yatambirwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare. Ndege iyi, iyo inove yerudzi rweBoeing 777, inonzi yabve yasvitswa kukambani yendege Air Zimbabwe. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vari panhandare yendege pamwe chete navaChiwenga, uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza vanonzi vauya nendege iyi, vanoti ichi chinhu chikuru kwazvo chaitwa nehurumende chekutenga imwe ndege, sezvo kuvepo kwendege kuchabatsira nyika zvikuru mukuwana vashanyi vanobva kunze kwenyika vachipinda kuzoona nyika. Studio 7 yakundikana kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMatiza kuti tinzwe kuti ndege idzi dzavengani dziri kushanda dzeAir Zimbabwe. Ngatinzwe hurukure yataita naamai Mutsvangwa pamusoro penyaya iyi.
Gore ra2020 ratanga zvakanaka. Munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge inewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ionekwe pane pasi rino rese. Chimwe chezvinhu chinoita kuti nyika ioneke, ioneke pamep ine dzimwe nyika, kuva nendege dzinenge dzichienda ikoko. Saka zvinofadza zvikuru, ndezvakanangana neSecond Republic, tourism igokura munyika medu. Tinoda kuti vakawanda vashanyi vauye vaone zvakanaka munyika medu. Tozviziva kuti tine Victoria Falls, tine zvakawanda Great Zimbabwe, zvese izvozvo zvinhu zvekuti vazhinji vari kunze uko vanoda kuti vauye. Kana pave nendege, kufamba kwevashanyi kunoita nyore. Saka naizvozvo chinhu chakanangana nehurumende kuru kuona kuti tasimudzira Air Zimbabwe inge ine ndege dzakakwana kuti itenderere muno munyika, igotenderera muregion yendawo malong haul. Ndege yauya nhasi, zvinonyanya kufadza zvikuru ndiyo inoita malong haul. Haimire mire kana kuri kubva pano kuenda kuBeijing inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kana kuNew York inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kuLondon. Saka ni kwakasiyana siyana. So tiri kuti izvo chinhu chakanaka chinoita kuti vanhu vabudirire, chinoita kuti nyika ibudirire iaccess. Saka tikawana access iyoyo, airline ichifamba, Zimbabwe airline yedu iripo, it's a source of national pride. It deserves us Zimbabweans kuti ticelebrate kuti chinhu chedu chiri kufamba.
Ndege iyi indege itsva here kana kuti indege tsaru?
Ndege iyi indege yakamboshandiswa asi ichiri ku indege ichiri kuzvinzwa chaizvo.
Izvi zvasvikangani dzavepo dzeAir Zimbabwe ndege?
Ndege dzeAir Zimbabwe dzavepo. Kuti tivane madetails akadaro tiita kutoti mutaure naminista wetransport, asi pachine kushanda kwakasimba kuti dziwande igopfuura ipapo.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare neStudio 7. mukuru mubazi rezvekubatsira vanenge vavirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit Vanathan Nkomo vanoti vanhu vavakatumira kuhwange kunobatsira vakavirwa nedambudziko remafasha muemvura nemusi wemugovera vakwanisa kubatsira mhuri makumi manomwe. Zvinonzi dambudziko iri rakawedzerwa nemigero inorasa mvura yainge isiri kushanda zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo.
Tokunzwa kwatinoita tichitaura namudzviti wenzvimbo yehwange namudzviti mukuru weprovhinsi yemadebeleland inonzwa kuti vanhu vazhinji vakaitwa pahwange guest house. Chavanganyanya kuda zvavo ingava chokudya nezvimwe zvokufuga nekuti mvura payakapinda mudzimba dzavo yakatotesa zvese iri zvekudya izvi zvimwe zvakakanganisika. Saka hurumende inotarisirwazve ichibetserwa nehama neshamwari dzayo batsira vanhu ivavo.
Asi sebazi rinoona nezvenjodzi, makange makwanisawo here kuyambira vanhu kuti kune mafashamu ainge ave kuda kurova nzvimbo yavo?
Takaipira mafashamu avo ndekuti unongoudzwa kunzi mudunhu rematebeleland south kuri kuuya mafashamu, asi kuti kuzoziva kuti kumuzimwani here kumatopo here. Saka chatakaita kuudza vanhu kuti vagare vakagadzirira.
Mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanenge vavirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit Vanathan Nkomo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi America iri kurangarira mabasa akaitwa naDr. Martin Luther King pazuva rinonzi MLK Day. Dr. King vakaberekwa musi wa 15 ndira, asi mhemberero idzi dzinoitwa muvhiki rechitatu randira gore roga roga. Reverend Dr. King vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica nepasi rose. Muna 1983 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan vakati paitwe zororo rekurangarira Dr. King, asi izvi zvakazotanga kuitwa zviri pamutemo muna 1986. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMalone University muno muAmerica, Dr. Moses Rumano.
Zuva iri rakakosha chaizvo kunyanya-nyanya kune vanhu vatema muno muAmerica uye nepasi rese. Zvinongopawo tariro uye neushingi kuti vanhu vanofanira kuti vashande zvakasimba kuti vaone kodzero dzavo, kunyanya-nyanya vanenge vakadzvinyirirwa.
Mazwi api amungati imi akanyanya kukubatai pane zvaitaurwa navaDr. Martin Luther King vachiri kurarama uyezve ari kuwanikwa iwe achiteedzwawo imo muno muAmerica nepasi rose?
Mashoko akanyanya kutaura anokosha ndeyekuti vanhu ngavarege kurwisana kana kukakavadzana kune kuchida kuita kana kuratidzira. Ngatiratidzirei murunyararo uye kuti vanhu vakwanise kuzoona zvinangwa zvinenge zvichida kuti zvibude pachena. Pasi rese rinodzidza kuti Dr. Martin Luther King wangu akamirira chokwadi, chokwadi chevanhu vakanga vakadzvinyirirwa vatema, vakanga vasina kodzero dzekuti vakwanise kuvhota uye vakanga vasina kodzero sevanhu vairarama munyika yeAmerica. Zvinova zvinotibatsira kuti pasi rese vanhu vanenge vachishanda ndira kodzero dzevanhu havafanire bakuva vachirwisana, nekuti pakatanga kurwisana nehondo hazvizofambe zvakanakaba. Asi kunyararo vanenge vachirwira kodzero dzevanhu vanokwanisa kubudirira zvinhu zvichiita zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwe munyika yeZimbabwe tichiona kuti nguva yapfuura tinoona kuti kana pari kuitwa zvinhu zvekurwira kodzero dzevanhu tinomboona mapurisa kana masoja vachipindira uyezve vanhu vachirohwa nezvimwe zvakadaro?
Vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidza kuti kana tichiratidzira ngatiratidzire murunyararo, tisingatiba kana pakauya mapurisa kana masoja toda kuedza kukurwisana nawo. Awa vanhu vanenge vane zvombo. Ndozvaiitikawo panguva yaDr. Martin Luther King Jr. muno muAmerica. Wairohwa nemapurisa achiitwa zvese zvavakanga vachiita, asi ivo waisadzodzeraba nekurwisawo. Waingoramba vachidzotsera hawo iwo murunyararo vachiti ngatirambidzei tichitaura zvinangwa zvavanomiririra. Nekuti pakaita kurwisana kwemapato anopikisana hazvizofambe zvakanakaba, zvinoreva kuti vanhu vanenge vasina bazvombo vanokuwadzwa uye vanoparadzwa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavhulas Musanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hapana kunyatsowirirana muCameroon nezvekukosha kwemusangano pakati pemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi, vaMaurice Kamto negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaTibonege. VaKamto ndo vari kuzviti vakakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi muna 2018. Vanage vati hurumende yeCameroon haina zvakawanda zvairi kuita kupedza dambudziko revakaipandukira rauraisa vano zviuru zvitatu. Vamwe vanoti vanage vari kupa mashoko anobatsira kupedza hondo iyi, asi vamwe vachiti havana zvavanoziva nezviri kuitika nekudaro vanofanira kunyarara. Magweta emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ari kutarisirwa kuendesa mapepa avo nhasi kudare reSenate achipadivi ravo panyaya yekuti vaTrump vakatyora mutemo here zvokuti vabviswe kana kuti kwete. Vebato rinopikisa remaDemocrats mudare reHouse of Representatives vakapomera vaTrump mhosva mbiri dzine chekuita nekubata kwavakaita mari yainge yanzi inobatsira Ukraine, vachiti vainge voita zveuori nekuda kukumbira nyika iyi kuti iongorore mumwe wevari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzegore rino vaJoe Biden vebato remaDemocrats, asi vemaRepublicans vanoti vaTrump havana mhosva yavakapara. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti zvakakosha kuti vanhu vasaitire tsvina pese pese kunyange hazvo paine dambudziko rekushayikwa kwemvura yemuzvimbuzi mudzimba dzavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Dr. Manangazira vanoti vanhu vanofanirwa kuchengetedza hutsanana munzvimbo dzavanogara nguva dzose, sezvo tsvina ichikonzera zvirwere zvakawanda zvinogona kuvhiringa hutavo.
Kana tiri kutarisa utsanana, tiri kureva kuti izvo nzvimbo yauri kugara haina here marara, hapana here tsvina, kusanganisa tsvina yevanhu. Nekuti kana zvakangoita uchapa kudaro zvinokonzera zvirwere zvakawanda. Tine dambudziko redysentery, manyoka aya anenge aine ropa kana kuti aine madziwa mukati. Tine dambudziko zvakare kunyanyanyanya kuvana vari pasi pemakore mashanu.
Dr. Mamangazira vanoti zvirwere zvinokonzerwa neutsvina zvinonyanya kudherera vane zvirwere zvinenge HIV AIDS uye nevana vari pasi pemakore mashanu. Dr. Manangazira vanotiwo vanhu havafanirwe kungovaka dzimba pose pose uye pasina zvimbuzi nemvura, sezvo kuita izvi kuchikonzera kunyuka kwezvirwere zvakasiyana siyana panguva ino zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara nemakiriniki ehurumende.
Dzimba dziri kungopegwa pese pese, vanhu vachingopuhwa dzimba pasina migwagwa, pasina mvura, pasina zvimbuzi. Saka izvozvo zvakonzera urwere hwakawandisa.
Mukuru wechitungiza Residence Trust amai Alice Diana Kuvheya vanotiwo mudunhu ravo mava nedambudziko guru, sezvo vagari vekuSt Mary's vave kuitira tsvina mumapepa epurasitiki avanorasira pese pese sezvo zvimbuzi zvavo zvisina mvura. Amai Kuvheya vanoti munguva ino yekunaya kwemvura tsvina idzi dzinozoguma dzaeredzwa dzichinopinda mumatsime asina kunyatsochengetedzwa, izvo zvinozokonzera zvirwere zvakasiyana siyana kuvanhu vanenge vanwa mvura yacho.
Kubudikidzawo nechitungidza municipality iri kunzi ine chikwere chakakura zvikuru kuHarare inosvika kuma 8 million isiri kubhadhara.
Baba Stanislas Matindike avo vanogara kuWarren Park vanotiwa mvura chaiyo yokunwa nekushandisa muzvimbuzi hakuna zvokuti vanhu vave kurarama nezvibhorani zvishoma izvo zviri kuwandirwa nevanhu.
Nzvimbo dzinogara vanhu vatema zhinji mukati meHarare hadzina mvura yemumbo, nekuti mvura yemunicipality haichazikamwi kuti inouya musi wani. Bhorane zvinenge zvichiwandirwa zvokakaita kuno kuWarren Park kunowanikwa nzvimbo dzine matsime. kana kumatsime ikoko kunogona kuwandirwa zvekare saka vane dzimbavo dzinenge dziri kunzeoko kunokwanisika kuti upindewo musango zvino masango macho kana mbeu dzisiri diki munonyadzisa kuti undotonona imomo zvikuru masikati saka vakatomirira kuti chibage chikurewo kana chakura nezvaanani munhu anosvika achingozvivanzavo imo.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo yaiva nechirongwa chokukwereta mari kubva kuhurumende yokuti ikwanise kukweva mvura kubva kumanyami sezvo mvura isina kunaya zvakanyanya kubva gore rakapera.
Hurongwa kuti implementa zvatakawirirana nehurumende zvinosanganisa mari dzavakati vanotipa kuti tore zvakare mvura yakawanda kubva muna manyami takatarisa kuti gore rinoera hakuna kunaya mvura yakawanda.
Bazi reutano rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana masere 6800 vakarwara nemanyoka uye vamwe gumi nevashanu vakashaya nechirwere ichocho kubva munandira kusvikira muna zvitaguri rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata chemaWarriors chiri kupinda munhandare nekukurumidza pane zvanga zvakarongwa mukurwira nzvimbo ye 2021 Africa Cup of Nations zvichitevera shanduko yemazuva ekutamba yaitwa neve Confederation of African Football. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabuditswa neve CAF rinoti Zimbabwe yave kuzotamba mitambo yayo miviri neAlgeria musi wa 23 na 30 Gurume, kwete 30 nyamavhuvhu na 8 gunyana, izvo zvaive zvambotarwa. Izvi zvauya mushure mekunge veCAF ava vashandurawo mazuva achatambwa mafinari AFCON 2021 kubva muna chikumi kudzoka munandira wegore rinouya, nemhaka yemamiriro anofungidzirwa kuti anenge akaita kunze muCameroon. VeCAF vanoti muna chikumi kunenge kuchipisa zvinotyisa muCameroon, izvo vanoti zvinogona kukanganisa makundano ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Pari zvino, Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina rine Zimbabwe ine mapoinzi matanhatu, mapoinzi maviri pamusoro peMaurias. Kunyange hazvo maDesert Foxes aya asati adyiwa uyezve ari iwo ane mukombe wemuAfrica uyu muzvina bhizimisi vaObert Masotore vanoti Algeria inokwanisa kupunzirwa pasi apo ichashanya muZimbabwe.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mupora.
Botswana ine poindi imwe chete asi Zambia haina kana poindi kubva mumitambo miviri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafainari. Maurias achatamba neBotswana muGaborone muna chikumi vachizopedzisa mitambo yavo vari pamusha neZambia musi wa 8 gunyana. Asi Zimbabwe haisati yave nemurayiridzi wechikwata chemaWarriors panguva iyo mazuva emitambo ari kuswedera. VeZifa Technical Committee vakasangana mukupera kwesvondo kuongorora matsamba evari kuda basa, asi havana kuzivisa kuti wavasarudza ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu. Takatarisa zuva rinozivikanwa pasi rose reMartin Luther King Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuulawayo vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvino muzvikoro. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanopiwa mvume yekutura mashoko avo ezvemamiriro akaita zvino munyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vagamuchira zviri pamutemo ndege ya Zimbabwe yabva kuMalaysia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Sokuyisika ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 kuZivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona, ngoba singakhuluma ngelast week, I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoweni, sibe lamanye amacala njalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school kobulawayo bangene emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bakhomplaini ukuthi i-school fees siyadura, and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona, so it's a challenge for me.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe otsheketsha abafika amathumi ayisithupha emadabuko abusa namhlanje endaweni yevova lapho inengi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu eleMartin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi benjube high school kobulawayo bangene emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini lenjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngoceleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni, bethi uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda enjube high school uNdalwenhle Ngwenya uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bakhomplaini ukuthi i-school fees siyadura, and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona, so it's a challenge for me. Nasebazalini ngale they supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing, so into esikhala ngayo ukuthi government izame ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana enjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but asifundi, and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi, sibuya kuyahlala. Isingwa ziyadura, umphako uyahlupha, so because kuyenze sademonstrate namhlanje ithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ungumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isike ngafundi, so abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile, yikho abakukhalela abantwana. Bathi amatisha athi imali ncane abaholi, imali yamatisha ncane, So tina lati nje abazali sesikhaliswa ngamafees esiwabhadalayo 430 mina mfaka uform 1 lamabhuku manengi ngwabangwaba ngithengile amabhuku ayinqumba amaningi ukuthi naka amabhuku umntwana hamba esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa akulalutho olwenziwayo.
Uyabona-ke mina ngiphatheke kabi njengomzali, le nto eyenzakala esikolo leyi ayikho right. Kumanje sizame ngawonke amandla esilawo ukuthi ama-infomu sithenge amabhuku sithenge, but abantwana kade sokuthi bahambe esikolo amatisha kuyo. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabi okunye okungayiziwa.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi genelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe otsheketshe abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababotshiwe laba batholakale belemthini yokudinga igolide, amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa lamhla ekuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi ababotshiwe laba bagoqela ubaba abangamathumi amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimpamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwe ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye or ukubulala kusetshenziswa amabhemba akhona. Ngoba singakhuluma nge-last week, I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoweni. Sibe lamanye amacala anjalo ngangemuva. So asingeke sithi khona lapha emadweni sathi kawakho hence yikho siyenza i-raid leyo ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyake ngendaweni yeVova kubule omunye utsheketsha kusetshenziswa amabhemba kumbi amaNdebele labeshoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zenu ezijekejwa khona. So sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube lokuthula. And asovova yodwa nxa sikhuluma ngemathekweni South, sila indawo zabo Fort Jackson, silabo Felagusi, sile ndawo zabo Mpoyenzi ePlumtree. Igolide liningi emathekweni South, but thina esikutshoyo nje amapolisa sithi abantu aba mayine abembi igolide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezimpamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyathelo oluthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi rage le yenziwe namhlanje it was long overdue kudala sayimelela because ivova hadi ihapa ama thieves ihapa abantu bonke kulabantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi amamayina zonke siwarecommend ukuthi babe lama registers ama-workers abo unzela ukuthi singabe lama ghost workers singakwaziyo ukuthi basebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuveni zomapholisa le maybe zingaqeda idaba lolo labantu bama mabhemba lo
ababothiwe bavalele enkambeni amapholisi eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi kuni njengokudla maye babo abantu abadli baphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunaza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu elele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende wemelika wabeka iceleni umvulo wesithathu kuzibandlela ukuba likhefu lokunaza umsebenzi owenziwa umuyi yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu lemelika. Ukuhlaziya ngokunanzwa kwaleli langa, uMichael Ove weStudio 7 uxoxelo sakhulayo, umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika, njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngathi impilo yakhe it was exemplary. Ngumuntu owabhubha way too early esayengumuntu young man, kodwa ngumuntu elombono far ahead of his time. Wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi lihambe phambili as a nation kulamanye ama-values okumele siwaqhakathekise, and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama-liberation movements to Africa. Uluther wayekhuluma a lot on izinto ze-poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika Martin Luther liqakathekile, more importantly kathesi ngesikhathi sikamongameli Trump, when ilizwe is very polarized and a lot of ama-issues uMartin Luther akade elwisa about inequality, about racism and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangele ilizwe leMelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku, kodwa amalungelo abantu khanya ngani awahlonitshwa kweleMelika. Siyabona abantu bedutshulwa ngamaphoyisa ngezinto ezithiyeneyo, ikakhulukazi abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi, kodwa as you are saying kulo msebenzi omningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Silokhu sikudaba lunye lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, njalo sikhangele impilo kamuyi uDr. Martin Luther King Jr. Njengelizwe leZimbabwe, kukhona na esingakufunda nxa sisikhangele impilo yakhe?
Kulokuningi. If you ungakhumbula ispeech kaLuther, the most famous one about the e-dream, one of his dreams was for e-equality among abantu. And ungabheka ilizwe lethu leZimbabwe, inequality, lack of empathy ngamahoma. Nxa ngisho njalo ngisithi ama-chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma-ideals kaMartin Luther.
Lo ngumnumzana Kelvin Manduna osakhulayo, njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekhonapha eWashington DC. Live Talk lamuhla sikhangela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqhathaniswa laseZimbabwe ngelanga. AbeMelika benanza ilanga lokuzalwa kwensundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Amandla zenkampani yokwemba amalahle ewange Collieries ibikwa zisithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu kulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathintambo kahulumende umnumzana Fortune Chatsi uthi amagetsi asezasilela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini sewange power station. Umnumzana Mandla Nyoni ohlala enumber 1 ewange uthi banengi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Laphana kwenzakale impahla zabanikazi abantu bachuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu sefika ekhalweni kanti next amagetsi ade sekuyingozi kanti nezimoto ezinye zithethwe zigancela nje lezihlahla ziwile. Lesi sesihlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu womuzi wakhe into eluhlaza. Noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofoyena buhlungu ngokuba umuntu lwana ngathi ngikhangele ngalolu suku wethukile kona uza kuthenga ngani lowo mbheda, uza kuthenga ngani i-TV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi, iplanka phela liyabola ka kube sokuya ngapha vele kunengi ukumothakelela lapha. Abanye imoto zabakade zimbenda emanzini so asonto enhle leyana nje into eluhlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi ukhona obasizayo yini
lapha lesi sehlakalo? Ngizothi abanye bathethe bahambe e-guest house ewange khona phaa kanti lapha ke-guest house leyana nge-Korean laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi yana kade efika kwamanye amabhidi ngaseduka ngezitolo sokungabi kwazi ukuthi angenile phakathi eshopu lokwenzakale njani. So langale ewange futhi e-Cinderella nako kwenzakale same story ngakho loko kwenzakale enumber one kithi ngapha kumadala womngako bangenelwa ngamanzi so bacinisile kukhuthwa endaweni yabo sihangisa kulo ehlala emaklasini yabona amanzi ngendlela abe buya ngayo lezindlu zankona ngendlela ezamiswa ngayo hayi poor planning egodini laphana vele into vele ozazikhalela ukuthi uzayenzakalani vele hayi laphana mboni into yakuqala khanya vele amanzi hayi kengene lokho hayi mbisana but akakathesi lokukhaya unyanyeli uzama lo
izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungwakuqala ukuthi lini ngamahle
libe lingani emalangi nonke lapha kule nto engukuqalisa manje khona bekapho kuyehle kona lo monakalo lo.
Lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 ewange sixoxela ekhonale ewange. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokhu yikho okubangele ukuthi izifundi zenjube high school namhla zitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UKids to Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo Dr. Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association lo mnumzana believe gawule webandla lezano PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni umnumzana Ndlovu songulalo ludaba
osokukhona ukuthi izinga lezemfundo lizakwehla njalo siyabona ke imphumela ebilweyo eka elevulu kakhulu abafunda abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi 5,000 to 17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuliphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonziba basinde ukuthi nalokhu abakusebenzelayo abakuboni sebezelesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube
lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho igazi langu la abahamba nje abantwana esikole kodwa akwinto kwangikhona hhayi kakucaci ngoba la matitsha abuye lokhu ebebuya nje mbijana mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo okuthi akuyadondisa sibili ngoba yeyi lezikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hhayi lingakhwezi. Ah, kuyaphikiswana baba phakathi kokwesisa amagana la imfundo phansi baba
thathe ubaba ke kusibasa juma ecingweni
hayi abantwana bayasinisile futhi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya isikole sebehlezi endlini uyabhadalela ngani ngawuzakufikela ama-1,000 ama-700 yona lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyitholi kuze kuye emagubini ukushaya inifomu. Hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela kufunde ikhole laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazizwa kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba la masitha phela ayakhala kawukabasizi bahamba baye emsebenzini.
Sesilo baba ke Thandeko Zintimcandla wayengumphathi isikolo khona ngale Gwanda.
Okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khonoko okwesoweto ka-1976 kwaqalisa kungathi kuthiwa abantwana nje baphambanisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994. Lokho okwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo, akulanto ehamba kahle, kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhinisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Sinobaba-ke uBelief Gawule webandla lezanu PF.
Into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni abazali baphakathi kodubo abantwana bayananzelela abantwana baphakathi kodubo abazali fike bebhadela izimali omunye uke wathi kimi ababalisi ngapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kula macimbi khona sebeziyela kuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhuluma esishondalo ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni ile qiniso abazenzeli laba abantwana angithi ukuthi abantwana abacabangi kodwa angithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile.
Laba ngabanye abaxoxela okwiStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaranzi angamakhulu amathathu lamachumi phosa yisithupha i-358 esigabeni sakuqala somdlalo ohlobo lwetest eliwudlala leqembu lakweSri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe yezindaba yitshezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola kulomdlalo oqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club, njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaruns edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu lelini. Abadlali ababili abayiba baqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaruns angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye noKevin Kasuza, yena otshaye amaruns angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena longowokuqala ubadlalele iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwetest, njalo utshele izindaba ekuphileni kosuku lwakuqala uba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu, njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku. Ngokusebenza nzima yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela engidlale ngayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni, hathi ukuba sigijimisa ukuthola amaranzi, njalo lokhu kusisebenzele.
UKasuza noMaswaure bathe sebekhutshwe enkundleni abadlali abaze ngemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alohlonzi, njalo udlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan, yena othole amaranzi angamachumi ayithoba munembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni kosuku lwakuqala iqembu leZimbabwe beselibuthelele amaranzi alikhulu lamachumi ayithoba munembili lathoba munemunye 189, wathi namhla-ke likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili 358. Ekumisweni komdlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka beseliqalile ukutshaya ibhola, njalo beselithole amaranzi angamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lani. Ngaphandle kukaKasuza, iqembu leZimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwetest, njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu. Umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni, njalo kwakathesi iqembu leZimbabwe lichiya eSri Lanka ngamaruns angamakhulu amathathu lechumi lesithupha 316, njalo iqembu lezivakatshi liphethe amawikethi ayithoba munemunye esandleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi baza kuya enkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, the Rea, leYove, leJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bakhoxe izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa, abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengavikela amapholisa uthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisileyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala, yena othi sekule ndawo vele zingasahanjwayo ngenxalezi izikliwi. Enye yalezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo Abel eBeria, lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje nini ilanga likaleso bengeniswe laphaleni yamandaba ebizwa kuthiwa yibhagdadi. Abantu abantombazane, amadoda athathelwa amafoni, athathelwa izimali, baphuma nje bebaningi fika 5, 6, 7 befike nje bethathe esiphazeni sapho sithengisela khona esitendisa. Khona omunyisisi abamgwadileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwe-xenophobia.
Kunzima, akusaphileki, kuyesabeka, kuze yikho okwenza lalabo abaziphethe kahle begcine nje besenkingeni ngenxa yabo labo abatshontshayo. Abanye bahambisana namaphoyisa, nabangane bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa ukugangakwabo is very effective, kuyalimaza kuwisa lesithunzi.
UMnumzana Mabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kanti-ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
abafana laba abaphethe imenze umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyaza uzwakala ngolimi ngoba njoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udai lo ngwasekhaya lo ngumZulu lo vele ukhulele eSoweto yikho futhi abantu ababambayo babamba izalwane zaseZimbabwe yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi naba ngabaseZimbabwe kodwa amapolisa kawenze lutho
uMabena uthi bazaxoxisana lomkhulu wamapolisa kulamalokitshi ukuze lezi zigebenga zibanjwe zivalelwe ejele okwesikhathi esite melesitulo 7 Johannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.